yandora kuti inogona kuva iri progress nekuti nyaya yeku immigration especially vanhu varikupinda kuma border especially ku Texas uku zvinhu zvacho zviri kukonzereswa nekusabatana kwemabato atinenge tuma departments anenge achiona nezvekukontrola iyo traffic inenge ichibvapo. Saka iyi ndogona kuti iprogress in the right direction yekuti at least vaite cab situation yacho yekuborder. But now tichitarisa hedu kuti vanhu neuwandu hwavo masvikiro auri kuita pabhodha kuti vatave vane yatingati manpower here yekumeka sure kuti munhu wese abatwa, ndo zvatida kuti tichiona manje nekuti vari kushandisawo nzira dzepamusorosoro including nyaya dzetechnology nemadrone and all that stuff of which ndo zvavagara vachingoitawo.
Asi tichiona kuti America inyika ine unyanzvi hwepamusorosoro munyaya idzodzi dzekushandisa chizvino zvino, mungaona here vachikundwa naivo vari kupinza vanhu ava zviri kunze kwemutemo?
Mapindiro ari kuita vanhu kana kuti masvikiro ari kuita vanhu pabhodha zvinhu zvatingati zvinotikacha madziri mbishana nekuti vanhu vakawanda ndoti zvokutamba nazvo. Kune anonzi macarnivals anenge achibva nekunana South America uku achipinda vachiva vachikemba muTexas imomo. Saka apa chinogona kuve chiri problem imanpower kuti vangave vane equipment here yakakwana yekuti vaone vachibata munhu wese anenge achipinda pabhodha ipapo because bhodha racho rakakura rinobva kuTexas richisvika kunana California. Saka pese ipapo panenge achida kuti paongororwe kuti vanhu vasapinde ipapo. Saka zvinhu zvatingati sezvo mabato ayabatana kuti zvinhu zvinogona kuita widen yatingati scope yavanokwanisa kuva vachikavha pabhodha ipapo kuti vaone kuti vabata vanhu vanenge vachipinda zvisina mapepa muAmerica.
Tinobva kuti vese vari kupinda vachishandisa nyika yeMexico vaamasiye, America yatadza here kuita mushandira pamwe neMexico kudzivirira vanhu ivavo kuti vasatombobvira vapindawo muMexico?
America ine yatingati third country agreement nedzimwe nyika dzakaita seGuatemala neMexico zvikare irimo nedzimwe nyika dziri muSouth America kuti kana munhu apfuura nemunyika idzodzodzo haafanirwe kuva achikwanisa kuva achipotera kana achipinda muAmerica because ikokoko vari kuti vane atingati mainstitutions akasimbawo avari kugadzirisa kuti vanhu vasave vachiuya kuAmerica kunoko. But izvi zvinhu zvokuti zviripo hazvo but vanhu vanoona sekuti America ndiyo nyika yokuti vakakwanisa kupinda vanokwanisa kushandiridzawo upenyu hwavo. Saka tichizoona vanhu vachizojambawo zvekare vachisvikawo kumabhodhawo. Saka zvinhu zvakangati zviri challenging kuAmerica ikuti uwandu hwevanhu vari kusvika ipapapa hunodawo kuti pave ne yatingati manpower inopfurikidza izvozvo zvatikuona izvo but let's wait and see.
Tiri kuona kuti America yatarisana nesarudzo muna mbudzi wegore rino, zvinokanganisawo zvakadii nyaya dzesarudzo?
Iko zvino tikuona kuti nyaya yeimmigration inyaya yatingati pachirungu iri topical iri kutaurwa zvakanyanya ende iwezve tikuona zvekare kuti nyaya iyi yeimmigration inyaya isiri kunyatsokubatwa zvakanaka zvekare necongress. Saka zvinhu zvichava zvichitaurika pasarudzo izvi nekuti vaTrump vasati vabuda muchigaro vanga vane chinangwa chekuisa yatingati mudhuri kana kuti war kubhodha iroro remexico richisvikawo kuna California. Saka zvinhu zvokuti kana zvichizotaurwa panguva yemaelections izvinhu zvichida kuonekwa kuti vanhu vari kufila here safe nezvekuisa kubhodha kumexico ko kana kuti hurumende ichazouya ichakwanisa here kuchinja zvinhu zvakadai sokubati zvinhu zvinototinetsei nokuwanda kukaita vanhu kubhodha.